Ini ndakawana mukana wekuenda kunobaiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda reCOVID-19 iyo inobatsira kuramba ichipa dziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabaiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera, saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobaiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo.
Muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudzire yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai?
Pandakaenda kunobayiwa inini, ndakanobayiwa kuParerenyatwa Hospital. Ndakasvika pasitori namunhu kana mumwe chete zvake. Izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa, mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa. Vanhu varida kuramba vachipihwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kuri kuwanikwa idzo nhomba idzodzi dzebooster idzodzi kana kuti nhomba dzetatu, uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyoyi kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududze sezvakaitika padzimwe nhomba idzi nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapihwe dzidziso yakakwana. Asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare, angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura. Vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikanawo here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bhuruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa, vari kumaresettlement, vari kumapurazi, vari kumamaini. Nekuda kwekuti kwese ikoko kune vanhu, kwese ikoko kunogodawo zvekare kune vamwe vanhu vari kutodawo nhomba iyoyo yetatu kana kuti mabooster iwawo. Saka ngapaiswawo hurongwa hwekuti mabooster iwawo anga achiwanikwa chero kunogara vanhu, chero kune vanhu vanogona kunge vachimada. Ngapaiswawo zvekare hurongwa hweaya atinoti mahard to reach malocations aya, kwoitwawo kama outreach program, kwete kungomirira kuti vanhu vauye kumakirinika bedzi chete. Ngapatoitwa kana zvimidhudhudhu zvinopota zvichienda kune vanhu kuitira kuti mishonga inge ichisvitswa kune vanhu, kwete kumirira kuti vanhu vange vachiuya kumakiriniki chete.